varimi avanotikunono kakubvisa zvirimwa zvakaita sechibage muminda kana chaoma kuri kukonzerwa nekushaya mari yekubhadhara vanokohwa uye vanotikunonoka kukohwa uku kuri kukwezva mbavha idzo dzave kuba chibage chavo uye kunonokawo kuri kuita kuti chibage chavo chidyiwe nembeva pamwe nemuchenje varimi vanenge vakaita zvirimwa mundimo huru vaine mhuri shoma vanoti vari kuita dambudziko rekuti vanotora nguva yakakura kupedza kukohwa zvirimwa zvavo zvose imwe mhuri iri kushingaira kupedza kukohwa ndeyekwachivende kumakonde mudunhu remasonaland wales vaalex chivende vanoti vanoona vachirasikirwa nechibage chavo chingangosvika zvikamu gumi nechidimu kubva muzana kana kuti 15%
ini ndaifururonga saka ndaakuti ndikatema chibage ndebva ndachibisa ndaona kuti ndikatema chibage chikaramba chiriko chiri kuramba chichifururwa chichitorwa asi vanhu vati handani kubirwa ndakabirwa chibage uko kuseru vaingomenya mumunda vachimenya asi vanhu vati handina kuvawana
izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekubhangeti varimi jekusema muriwo vanoti mabhanga anovapa mari dzezvikwanisiro anofanirwa kuvapawo nemari dzekukohwesa kwete kungopa varimi vemumapurazi makuru chete kana kuti ma-A1 farmers
saka vaizvipiwa pidhivhi rinoenderana nezvavakatora kuitira pakunokohwa paipai kana wanga usinawo hapana chaunopiwa uri rino handisi kuziva kuti nekomandi iyi zvainga iri zvakamira sei asi hanyaya yekuti munhu haana kohwa achiti hanzi hatina mari yekuhwesa aiwa munhu anenge achiita zvokuti ama chamwari akarima ndiwega munhu aifanira kukubvisa zvinhu zvake munda atore mari yake asi ambochenge nekuti hurumende kuda sei
mambo katiza gombo vekwazvimba vanoti nguva yakare vanhu vaiyamurana mabasa emuminda kubirikidza nekuita nhimbe
saka uri kuona kuti mwoyo wakudhara nemwoyo waizvino vanhu vasiyana munhu iye aitorimirwa kana zvibhekta dzose kupera kuti adyarirwa handei pakunokohwa zvekare kudhara taiita mubatanidzwa wokuti mumaraini taitoziva kuti chibage chanhingi ndochaibva tienda tonotanga kubvisa chibage ichocho toisa mumba zvino mazuva ano nokuvengana mumwe nemumwe akuita zvake ega pamba pake
imberi yamurorwa ipiwa munhu nevavatidzani vake munzvimbo maagere achibatsirwa kukohwa kana kupfuura zviyo munga nezvimwe zvirimwa zvinenge zvamukunda ari ega nemhuri munhu aibika doro remahuwe uye kupa vanhu ava zvekudya apo vanenge vachishanda mambo katiza gombo vanoti mazuva ano yangove njake njake izvo zviri kusiya dzimwe mhuri dzichirasikirwa nezvadzinenge dzarima
kudhara chokwadi chokwadi zvinhu zvese zvaifamba zvakanaka nenyaya yekuti kwakuine rudo kupfuura izvozvo vanhu havachabatana kana ivo mazunda amambaya kudhara aibatira zvikuru kuti kana akaitwa muraini chero kukanzi kune nzara si mamba anenge aine dura rake muraini make nemhuri yake vanenge vachitorarama vachidya zvinova zviri kuvavarirwa napurezidendi vedu kuti zviitwe izvozvo chinyakana chose ichochi chaurikuvajenai
mukuru werimwe sangano rinomirira varimi rezimbabwe farmers union vapaul zakariya vanoti dambudziko rekurasikirwa nezvirimwa zvichiri muminda idambudziko rinonetsa varimi vadiki makore ose vazakariya vanoti varimi vanofanirwa kupiwa mari dzekukohwesa nevanovapa zvikwanisiro zvekurimisa nyanzvi munyaya dzezvekurima vachishanda nebazi rezvekurima dr mavis kashira ruware vanoti varimi vanofanirwa kuchengetedza gohwo ravo kuburikidza nekukurumidza kukohwa kuitira kuti zvirimwa zvavo zvisapiswe nezuva zvakanyanya kana kudyiwa nemombe sezvo vamwe vanhu vasingatevedzere mutemo wekuchengetedza mombe nguva ino
saka ngachengetedzei zvirimwa zvedu ngachengetedze gohwo redu nekukasika kuita sei kubvisa zvirimwa muminda vamwewo vachange vakutsvaga nyama vakutsvaga usari tiri kungoona zvimoto zvichingotungaidzika mumasango umu saka moto iyoyo inozogona kubatanidzira nei nezvirimwa zvedu kana zvisiri muminda saka ngatiitei saizvozvo tibatsiridzane kuchengetedza gohwo redu tisainwe mari kana kuti zvisarumbe vhari pamaketi
mutauri wemapurisa assistant commissioner ponyati vanoti pane huwandu hwenyaya dzekubiwa kwezvirimwa muminda asi vanoti vanga vasati vari neuwandu hwacho dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinokurudzira varimi kuti vakohwe zvakanaka vachipisa mashanga nezvimwe senzira yekuuraya chumbuyu tunokonzera zvirwere kuti zvisapinde mune mumwe mwaka ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nonoraijena